This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosana zvakare pa Studio 7 manera nasi uri musi wesvondo mbudzi 22 2015. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato reMDCT roronga kukwirira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kumatare dzimhosva kuti vamiswe kugovera matarakita ehurumende kumisangano yavo. Sangano revarairidzi rePTUZ roshora urongwa hwekuti zvikoro zvibhadhare ndizvo vashandi vehurumende vari kuita ongororo muzvikoro kana kuti audit. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Bato reMDCT rinoti riri mushishi kugadzira magwaro ekuti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vaendeswe kumatare dzimhosva nenyaya yekugovera kwavari kuita midziyo yehurumende kumisangano yavo yebato rezanupf. Mutauriri weMDCT vaobert Gutu vanoti magweta avo ari mushishi kukwenenzvera nyaya iyi kuti inge ichisviswa kumatare. Vagutu vanoti amai Mugabe vari kugovera midziyo yakaita sematarakita ezvimwe zvakakweretwa nehurumende kubva kuBrazil.
Ichokwadi, bato redu reMDC rinotungamirirwa baba Morgan Tsvangirai rinozviona zvikodza kuti tiende kumatare edzimhosva kunyanyanyanya Constitutional Court panyaya yezviri kuitwa naamai Grace Mugabe. Vari kufamba vachitenderera nyika yose vachipa matarakita, magejo, mbeu nezvimwe zvakadaro, izvo zvinhu zvinova zvehurumende. Kunyanyanyanya tine hombo hunototaridza kuti matarakita avari kupa vanhu matarakita akawanikwa kuBrazil, chikwereti chakatorwa nehurumende yeZimbabwe chinosvika iyo ko 98 million United States dollars kubva kuhurumende yeBrazil.
Saka muri kufunga kutora matanho yariini zvokuenda kumataruko?
Ndoda kuti vateereri vazive kuti isu tine chikwata chedu chemagweta makuru makuru chaizvo. Magweta awa ari kutokwenenzvera nyaya iyoyi zvandiri kutaura kudai. Vakatoipirwa, takatovapira kuti vadze nyaya iyi, voongorora zvebumbiro romutemo weZimbabwe, voona kuti maendesero atingaita nyaya iyi kumatare tingaendesa nemutoro upi. Asi ndoda kuti vateereri vazive kuti izvi zvinhu zvichatoitwa. Muchirungu vanotiwo it is work in progress, nokuti toda kuti matarakita kunyanya aya akatogoviwa adzorwe kuhurumende. Kana achizogoviwa, anogoviwa nehurumende nenjira iri pachena, kwete kuti anoendesa pamarari ezanupf onopiwa kuvatsigiri vezanupf. Saka ndoda kuti vateereri vazive kuti handina hangu nguva chaiyo yandinga vapa kuti tichange tichifaina mapepa mufuwakati. Asi magweta edu itoripishi nemhere mhere izvozvi, vatori mukatikati mukugadzirira mapepa acho.
Vanga vari mutauriri weMDCT vaobert Gutu vari parunare muHarare neStudio 7. Mm-hmm. Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ varemo ndimajongwe vanoti sesangano vagara vachishoropodza urongwa wehurumende wekuti zvikoro zvibhadhare ndizvo vashandi vehurumende vari kuita basa rekuongorora varairidzi muzvikoro kana kuti schools audit. Vamajongwe vanoti kunyanga hazvo paine mutemo unoti zvikoro ndizvo zvinofanirwa kubhadhara izvi zviri kuisa zvikoro zvakawanda paromana nzombe. Vashandi vehurumende vari kufamba muzvikoro vachiverenga varairidzi. Ngatinzwe hurukuro yataita navamajongwe.
Zvinofanira kuti zvibude pachena kuti mutemo hongu ndozvaunotaura. Asi chiripo chatendezve kuti panenge permanent secretary vanenge vaine authority yekunyorera zvikoro kuti maudhiti achauya endevo zvikoro zvobhadhara. Asi chiripo ndechekuti vanhu ava vagara vari vashandi vehurumende. Ko maudhita acho iwaya anenge adiploya vanenge vakunobhadharirwei nepamusana kuti vanhu vagara vari pabasa ravo ndo basa ravo ndechekutanga. Chechipiri ndechekuti zvinoita sekuti zvikoro zvimwe zvinenge zvine zvinodiwa nevamwe vanhu vanosendera vanhu vanenge vachinoburitsa maudhita anenge aiti mahedhimasta haana zvaakaita. Koita vamwe vanenge vachitodiployiwa kuti vanobata vamwe vanhu even pasina mhosva. Mhosva haitombokubati nekuti muZimbabwe munotoziva kuti mapurisa achinge ada hako kukubata. Even ine mota nyowani yabuda mugaraji nhasi mhosva vachiida vanoiwana.
Saka chikoro chikati hachina mari yekubhadhara maaudita iwaya zvii zvinoitika?
Chokwadi ndechekuti institution yese yehurumende inenge ichirana inofanira kuti taseta aside mari yekuti zvigokwanisa kuti zvibude pachena kuti pane transparency, pane honesty, pane accountability. Zvinhu izvozvofanira kunge zviripo. Asi chiripo zvendechekuti vanhu ngavanzwisise kuti vanhu venyika inovatambura mari haisi kuwanikwa. Maaudita nemari dzavanoda imari hombe. Nepamusana pekuti iye zvino ndezvekuti mari dzacho dzinenge dzichitodiwa. Ndofunga kana pachinzi pachikoro pane vanondarika 1000 mathousands anenge achitodiwa zvekuti zvikoro izvozvo zvinoda isinzi vanenge mari iyoyo imari inogona kutotengeswa mabhora, imari inogona kutoshandiswa kugadzira magiraundi, imari inogona kutoshandiswa kutenga mabhuku kuti zvikoro zvifambe.
Saka sesangano reptuz muchakwikwidza here mutemo iwoyu?
Chokwadi ndechekuti pazvakatanga gore rapera takatombonyora matsamba tikaendesa mberi tikaita hurukuro. But munovaziva vanhu vehurumende vanhu vane uswindi, vanhu vane zvekuti havadzoreki, ndovanotandagwinyira. Iye zvino tiripo ndechekuti hurumende iri kutotsvaga mari nedemo. Saka vatowana mukana zvakare vokuunganidza mari yemabhonasi yemasibu 7.
Vanga vari munyori mukuru weptuz varaimondi majongwe vari parunare muHarare nestudio 7. Sangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights rinoti rine urongwa hwekuremekedza vanhu pamwe nemasangano vari kushanda mukurwira kodzero dzevanhu. Mukuru weZimRights VOK Machisa vanoti urongwa hwegore rino huri kuitirwa kunzvimbo yavagara vachiitira kuulawayo. Ngatinzwei kubva kuna vaMachisa.
Ndinoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe kuti hongu chirongwa cheCommunity Human Rights Defenders Awards Night chasvika kwamvura yachekamakumbo nenyaya yegadziriro. Gore rinoti hatine zvinhu zvakawanda zvatatichiita kuitira kuti mutambo uyu uve nechiremera uye kugadzirise zvimwe zvezvikanganiso zvakaitika makore apfuura kuitira kuti vanotarisa vachiona vanhu vanenge vachipiwa mendroids kana kuti hatingati maawards iyayaya vange vane uremu hwakadzama. Saka gore rino takakwanisa kuteedza avo vane unyanzvi vatoziva kuti vanoziva nezvekodzero dzevanhu mumativi ese enyika, mumativi ese ezvinoitika pakurwira kodzero dzavanhu.
Saka ndiani ari kutungamira urongwa ihwohwu?
Takawirirana seboka reZimbabwe Human Rights Association kuti boka ratingati renyanzvi dzinoziva nezvekodzero dzevanhu kana kuti hatingati maadjudicators, mutungamiriri wazvo anonzi Dr. Charlton Sozo, mwana wechidiki anorwira kodzero dzekuti vanhu vanyatoziva kutoti vanofamba vakasungunuka, vanotaura vakasungunuka, zvakawanda zvavanoziva muzvina fundo vatakafungira kuti vanokwanisa kuteererwa uyewo kuti vateerere vamwe vanenge vari muboka ravo remaadjudicators.
Vanorwira kodzero vari kutariswa nezvavo vanenge vachitorwa kubva mumapoka api?
Kune mapoka akawanda wanda. Tinotarisa mapoka emadzimai, tinotarisa mapoka evechidiki, tinotarisa mapoka evanorwira kodzero dzevana, tinotarisa mapoka evanorwira kodzero dzevanhu vanorarama nemitezo isina kunyatsoita zvakanaka, hatingati vanorarama nedisability.
Pane mibayiro here inotarisirwa kunge ichiwanikwa nevanenge vazodomwa kunzi ndo vakunda kana kuti vabudirira mukurwira kodzero dzevanhu?
Hongu, imwe neimwe kategori ine mubayiro waanoenda nawo kumba. Pamusoro pemukombe ipapo pane kamari kanenge karipo ipapo.
Vanga vari mukuru weZim Rights VOK Machisa vari paRunare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yatinokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Steven Wunganai, avo vanotungamira sangano reGlobal Youth Foundation Zimbabwe. Mukoma Steven vange vari muno muWashington DC vachipinda misangano yeWorld Bank. Tabva taita rombo rakanaka kuti vabva vatitsika mastudio edu. Tinokutambirai nemufaro pano paStudio 7, mukoma Steven.
Tinotenda kuva pano, mukoma Blessing.
Mungatudza kuti manga mawira muno muWashington zvirongwa zvei chaizvo?
Tatawira kuWorld Bank Youth Summit yanga ichiitwa muno muWashington.
Vanhu vangani vanga vachimirira Zimbabwe pachirongwa ichi?
Vairi chete, nevangu vabva kuZimbabwe as an organization.
Saka chii chaizvo chinonzi World Bank Youth Forum? Zvii zvinenge zvichiitwa pamusangano?
Wanga uri musangano wakaorganizwa neWorld Bank where my youth to be empowered and be taught on climate change. Tichitarisira neiri kuda kuzoitwa kuFrance Paris mwedzi unouya COP21. So wanga uri musangano wekudzidzisa mayouth zvichange zvichitaurwa nemaheads of states and government mwedzi unotera kuParis.
Tiri kuonawo kuti kuZimbabwe iyo nyaya yeclimate change inenge iri kunetsa, vanhu vari kuchema chema kuti hakusi kunaya. Mungati Zimbabwe ingadzidzawo chii chaizvo pamusangano wamamuchita?
Chatotisumudzai nyaya yatiri kutonzwawo kuZimbabwe nemamiriro ari kuita ya kunze. Hanzi kuri kupisa zvisingadzwisisike, even mukatarisa our rainfall patterns are changing. So zvinhu zvekuti Zimbabwe tiri kunge onekwa tichikanganisika zvizhinji nekuchinja kuri kuita kunze. Ende zvinova zvinhu zvekuti tofanira kunge tichishanda zvizhinji, because munhu ari kumusha totara kwamurewa, kuri kupisa kwamutare haanzwisise kuti chiri kukonzera kudaro chii. So as Zimbabwe we need to tichinzwisisa about climate change.
Pane zvamadzidzawo imimi pamusangano iwoyi, mungati zvii chaizvo zvinokonzera kuti mamiriro kunze ashanduke sezvatiri kuona izvi?
Mukatarisa, I'll give an example muAfrica medu. Nyika dzizhinji dzedu dzemuAfrica tinodependa on oil. Macountries akaita sana Zimbabwe, vana Nigeria and all that stuff. So oil iyoyoyo ndo iri kuonekwa ichiti ikatsva, carbon dioxide iri kuenda mudenga, hutsi hwanyanya mudenga, zviri kukonzera kuti mamiriro ekunze achinje. Tikatarisa kwedu kuZimbabwe magetsi anoenda, tiri kutema miti kuti tikwanise kuita se kuvesa muti kurima fodya zvakadaro. So kuri kuitika deforestation. Tiri kutema miti, hatisina miti inotibatsira pa carbon dioxide and oxygen kuti tikwanise chifema mweya wakanaka zvakanaka. So zvimwe zvezvinhu zviri kumwe zvichichinjanisa mamiriro ekunze zvichinje. And sekuZimbabwe vanhu vazhinji havasi kunzwisisa kuti chii chiri kukonzera mamiriro ezvinhu akadai.
Saka pane zvamadzidza izvi, mungabatsiranawo sei nevamwe vechidiki vari kuZimbabwe kuti vawanewo ruzivo rwakadai?
Takwanisa kudzidziswa matrainings akawanda. So chinangwa chedu chaachekuti tinge tichidzokera manje kuZimbabwe kunodzidzisa munhu ari kwamutare kudotitwa asiri kuziva kuti chii chiri kukonzeresa zviri kudaro. So tiri kuda kunge tichiorganiza matrainings akawanda especially kumamisha. Ndokune vanhu vakazhinji vari kunyanyo affecteka nenyaya yeclimate change. So we want to offer trainings kune, in most rural Zimbabwe. Zitangira muskoro. And then one of the other thing ya tuda kuzoita is to lobby government yedu kuti, because Zimbabwe medu atina mandatory environmental education. Muskoro, mimadzidzo medu up to even up to university. So to doubt it is saving from grade one manano dziswa chinonzi environmental change, environmental degradation, chi tikatema miti chi chinone kwa chita se chichidaro. And then to doubt it address of futi nya ema solar panel kuti tikwanse tichiwane kwa chichiva o forma solar panel tichipinda um organization tikumbira mari ekuti tikwanse ku forma solar panel because now ye magetsa ari kuenda tikavasti vasateme muti and then what will be the source of energy. So to doubt it is chikuzira zvinhu zvakadaro as well.
Aiwa tinokutenda zvikuru mukoma Steven nekupinda muchirongwa chedu chanasi.
Aiwa tinotenda mukoma Zulu maita basa chazvo.
Aiwa tinotenda. Mange makaterera kubva kumukuru wesangano reGlobal Youth Foundation Zimbabwe vaSteven Wunganai muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa amavadiva nambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anokone kai nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti tosangana zvakare svondo rinouya ndokusiyai maoko a Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nechirongwa chako chinodzidzisa vechidiki. Nako kambo nyika yaparara kubva kuna King Faro tabatashwa kumagumo echirongwa chedu sezvongo yedu yapera regaiti mbotarisa misere nao zvakare. Batore MDCT roronga kukwirira mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe kumatare edzimosva kuti vamiswe kugovera mataragita ehurumende kwavari kuita kumisangano yavo. Rimwe sangano revarairidzi repTUZ roshoropodza urongwa hwekuti zvikoro zvibhadhare vashandi vehurumende vari kuita ongororo muzvikoro kana kuti maauditor. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Marvelous Muhlanganya uye.